Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na uzedu zanasi chishanu gunyana 14-2018. Vabereki vakawanda vorambidza vana vavo kuenda kuchikoro vachityira kuti vanga batwe nechirwere chekorera chanesa zvikuru muguta guru renyika. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rinokwanisa kubatsira vanhu vakafirwa nehama dzavo nekuda kwekorera kuti varapwe nehurumende. Gurukota rezvemari Vantuli Ncube vokumbira veruzhinji kuti vabatsire mukurwisa chirwere chekorera nekubvisa mari. Zvitoro zvinotengeswa zvekudya zvotora matano ekuona kuti vanhu vazvichenese maoko avo vasati vapinda muzvitoro izvi. Studio 7 inotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reNorth and South Carolina uko kune dambudziko remvura mupengo rine dutu mupengo kana kuti Hurricane Florence. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera rawira nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuti era Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tiri kuenderera mberi tichitarisa dambudziko rechirwere chekorera.